tanga ditaura ni nyaya ye ma election observers AU vari muno team yakanzi fane kuno ongorora kuti zvakamira sei. Saka vavuya vari vatatu, vaviri vachibva kuZambia, umwe ndimai achibva kuUganda. Yanga iri curtis call, havanga vaita chete kungozotiona, vanoda kufamiliarisa kuona kuti zvinhu zvakamira sei muno. Vachaobserva iko zvino maelection achadaiwa, vachaobserva maelection paanouya, vozoobserva vomunogara a few weeks kuda after my election, kana few days after the election. Saka hapana zvizhinji zvatanyanza kutaura, sungunangova tauri ya machallenges atinawo seZimbabwe. Uye munongova nokutsva kuti Zimbabwe iri kuitirwa noise navanhu vakawanda. Iko zvino va Barack Obama vanga vachingotaurawo zvaanotaura muSouth Africa, and isu tinoti isu haiwa toda kuti maelections aconductiwe zvakanaka parunyararo. Saka ndingangoti ndo zvatakurukura uye tafara zvikuru kuti veau ndiwo maobservers atinokwanisa kushanda nawo.
Ivo veau vatiiwo nenyaya dzegadziriro dzesarudzo munyika?
Vanoti vanofara zvikuru negadziriro dziripo. Vanoti havasati vaona chimwe chinhu chakashata, vanoti zvinenge zviri kufamba.
Tanzwa muri kutaura kuti hamutambiri vemasangano akaita sana European Union, asi ivo vari kutarisawo vachiti paita shanduko inofadza muZimbabwe zvakaita kuti vasvike pakubvisa vamwe muZANU PF nemuhurumende yepazvirango. Sei musingade kudyidzana navo?
Tingagodyidzana navo naivei vanhu vakatipa zvirango zvakadaro. Mukuru wenyika asati abviswa pazvirango zvavo, vazhinji vamwe vedu vatinavo asati abviswa pazvirango zvavo, and so on. Hatingafariri kuita zvinhu zvinoitwa ugasva ugasva kana kuti mahalf measures. Isu toda kuti vanhu veZimbabwe vasava nekusungwa nenzira dzakasiyana-siyana nevanhu veAmerica kana vekuwestern countries.
Munotarisirawo here seZANU PF kuti pangaita shanduko kubva pamusi wa 31 July?
Hapana chichaitika, jonga takangurika kutaurirai. Hatichinji, isu hatiti serwaivha ka tinoti kukaenda pagreen kwoita green, vakaenda payelo kwoita yelo. Isu tindi vanhu vari gwara rakati twasa twasa, hapana chinochinjiwa. Vanhu vanotofanira kutoti vatokambena kuti vavhote kwemusi wa 31st.